Vakafano bada chigaro chemutauri we National Assembly va William Mutomba varamba kuti zvabva ku PLC zvizeiwe mudare vachiti kuchikora mutemo Vatikana komiti yangotora dano hapana gakava rinozoitwa chinenge chasara kuti zvabuda zviendeswe kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti Government Gazette izvi hazvina kufadza nhengo dzinopikisa zvapa kuti pakandiranwe makobvu nematete Sina kufara nekutongwa kwavamutomba mumiri weBinga North vaPrince Tuveko Swanda vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vati veruzhinji vanoda kuziva zvikonzero zvaita kuti PLC isvike padano rekutsigira kuti vanhu vabhadhare mari yakawanda kudaro kana vachida kukwikwidza
ruzhinji rweZimbabwe rwakamirira kuti ruzive kuti kwava mafiza akunzi ngaenderere mberi akadaro chikonzero chiki chaonekwa nePLC
sarudzo vamwewo vasina kufara nezvaitika mudare nhasi mumiriri wemakoni central wava David Tekeshe vemDC inotungamirwa navaDouglas Monzora avo vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuzeya gwaro rePLC rekutsigira statutary instrument 144 ya 2022.
The PLC committee of Nakuyamu House and tell us what were their findings so that we can see it no one outside there.
Saka imisi vatekeshi vaendera mberi vachiti nyaya yemari dzemanomination fees inofanira kudzorwa kudare repamusoro zvekare. Izvi zvatsigirwa nemumiriri weMutare Central vaInnocent Konese.
Tadzvanyirirwa asi ndinoona sekuti munhu akateka kumhangara nyaya iyi dei adzokera constitutional court okumbira kuti nyaya iyi itongwe zvechimbi chimbi nekuti hapasisina mazuva
asi vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito gare pi vati kuzeya kana kusaziya nyaya iyi hakuna zvakwaibatsira nekuti hazvina zvazvinochinja nekuti mari dzichabhadharwa ndidzo dzaivepo musi wakatarwa zuva resarudzo nemutungamiri wenyika
uye kana tikange tazviona kuti yakawandisa kana kuti ishoma tichida kuzvichinja tikazvichinja nhasi hazvichabatsiri nekuti purezidendi vakataura zuva ramaelection ndozvinoreva section 157 subsection 5 anything chakaitwa before president va proclaima chinoramba chakadaro nguva yemaelection chakazoitwa after chakutozoshanda kana takuita maelection.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa23 nyamavhuvhu gore rino uye muna nyamavhuvhu gore rapfuura Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo idzi. Vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachabhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica kana kuti $20,000 vanoda kupinda muparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuamerica kana kuti $1,000 zvichakadai mumiriri waHarare North vabuda mudare vachiratidzira pamusoro pemashoko avanonzi vaudzwa navajoseph chinotimba zvine chekuita nerusaro raganda vati akakasike kutanga vachiudzwa mashoko makukutu ane chekuita nerusaro raganda vachiti izvi zviri kuitika kunyange mubato ravo nhengo kubva kumapato ese dzashora zvaitwa navachinotimba vatogare pevati Zimbabwe haikurudzire nyaya dzerusaro raganda mutauri wedare paramende vati vachinotimba vaturure mashoko avo asi pavazoita izvi vamakamu pamwe neimwe nhengo yedare iri yechichena vajohn walton vecc zvakare vachimirira kariba vange vatobuda mudare ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangusha.